Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Gunyana 5 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana chiremba vanotanga vaenda kana vachinge vazorambidzwa kupano zvetu paapplication, asi vachatanga vaenda. Asi kana vakarambidzwa, legal team iri ready to take application anytime.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kushishikana nemashoko ekuti mutedzeri wasachigaro waro vaJob Sikala vari kurwara vari mujeri rechikurubhi.
Kazhinji zvinowanzoonekwa pachirwere chebhiisiti ndechekuti vana vanokwanisa kupisa muviri kana kukwira temperature. Ya zvavanenge vachiti hazvinzwisiki, dzimwe napo panenge pasitorina kana flu.
Vana vanoda kusvika mazana manomwe vafa nechirwere chegwirikwiti icho chiri kupararira munyika yose. Vana vechikoro vakawanda vadzoserwa kumba nhasi musi wekuvhurwa kwezvikoro sezvo vanga vasina kubhadhara mari dzechikoro idzo dzave kudiwa mune zvimwe zvikoro zvakawanda dziri mumadhora ekuAmerica pane chimwe chidimbu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta emumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala veCitizens Coalition for Change avo vari kurwara vari kujeri rechikurubhi muHarare anoti ari kumhanya mhanya kuona kuti vaonekwa nana chiremba wavo zvichitevera mashoko avakatambira nezuro ekuti vairutsa uye vainge vasinganzwe zvakanaka. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Nezuro veZimbabwe Prisons and Correctional Service vakaudza mhuri yavasikala kuti vainge vasiri kunzwa zvakanaka kujeri rechikurubhi uye vaifanira kuuya nachiremba wavo kuti azovaongorora. Asi rimwe remagweta avo vaFred Masariravhu vaudza Studio 7 kuti vasikala vange vasati vaonekwa nachiremba wavo pataenda pamhepo sezvo vange vaenda kudare pane imwe nyaya yavari kupomerwa.
Pana ana chiremba vataurwa navo vari kufanira kunge vachienda vachinovaona kuti vanhu vekuprizon, asi zvane zuro vaimborafa nemanesi vekuchikurubhuko. But pane urongwa hwaitwa kuti pave neanana chiremba vanoenda ukoko. Hatitatanzwa kuti vana chiremba vazokwanisa kuvaona here.
Rimwewo remagweta avo vaDark Coltart vatsinhira izvi vachiti vashaya vasikala kuchikurubhi apo vaenda vachida kuona kuti vaonekwa nachiremba here. Pakarwara vasikala vari mujeri nguva pfupi yapfuura, chiremba wavo akarambidzwa kuvaona achinzi aifanira kutanga apiwa mvumo nedare redzimhosva. VaMasarirevhu vaudza Studio 7 kuti chiremba wavasikala anotarisirwa kuvaona kuchikurubhi nhasi kana mangwana vakamirira kuenda kudare kana akarambidzwa kuvaona.
Vana chiremba vanotanga vaenda kana vachinge vazorambidzwa ndopano zvetu paapplication, asi vachatanga vaenda. Asi kana vakarambidzwa, legal team iri ready to take application anytime. Saka togadzirira mapepa indizenje kuti vanenge vacharamba kuva vachavarambidza kuti vaonekwe nachiremba.
Mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti havatarisiri kuti veZimbabwe Prisons and Correctional Services vacharambidza chiremba kuona vasikala sezvo vari ivo vakakoka mhuri yavo kuti uye nachiremba wavo.
Kana tichizotarisira kuti vekujeri vavo vazotinesa kuti vasikala vaone chiremba wavo. Saka zvese zviri kuitwa pamwe chete, tiri kutaura nevekujeri uye mhanyamhanya kumatare kuitira kuti paitike court order. Court order sezvamunoziva inogona kutora kuva itsi kuti aiwa ngavakunze kuone ikwe vasataita Syria.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZimbabwe Prisons and Correctional Services sezvo mutauri wavo Superintendent Mayor Kanyezi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Muzvare Mahere navamasarirevhu vaudza Studio 7 kuti vasikala vari kurwara nemudumbu nekushaya simba uye vari kutadza kufamba zvakanaka. Vasikala vasvitsa mazuva makumi masere nematatu vari mutirongo zvichitevera kusungwa kwavo nevamwe gumi nevashanu vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime muna Chivabvu vari kuramba mhosva iyi. Zvichakadai, dare rati vasikala vachatanga kutongwa musi wa14 mwedzi uno. Pane imwe nyaya yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuita mhirizhonga muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveutano razivisa padandemutandiraro reTwitter kuti kusvika nezuro vana mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 698 vange vafa nechirwere chegwirikwiti kubva zvachakatanga kupararira muna Kubvumbi. Vana zviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 6291 vabatwa nechirwere ichi panguva iyi. Sangano reUNICEF rinotiwo riri kushishikana zvikuru nezvataurwa nebazi rezveutano izvi richiti richabatsira kubaisa vana nhomba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti vari kushishikana nekufa kwevana vasati vabayiwa nhomba yekudzivirira gwirikwiti. VaMujiri vanoti vashandi vemubazi ravo vakagadzirira kunobaya nhomba yekudzivirira gwirikwiti kunyange zvichireva kuti vachabaya vana usiku kune avo vasingade kuonekwa vachizviita nekuda kwezvitendero zvavo.
Bazi rekwetano nekurehwa kwevana ragara izvo richitaura kuti vanhu vakasungunuka kuti vauye kuzotiona uye kuti vana vabayiwe nenguva dzavakafanira kunge vachiuya. Takagadzirira kunyange vakati masikati, kunyange vakati usiku, isusu bazi reutano takangogadzirira kuti tidi vana vabayiwe.
Izvi zvatsinirwa nemukuru munyaya dzezveutano mudunhu reMashonaland and West Dr. Gift Masocha.
Tiri kukurudzira ana mai kuti ngatiende tinobayisa vana vedu tivadzivirire against gwirikwiti. Iprogramu yakatanga musi wa29 August ichipera musi wa10 September.
Dunhu reManicaland ndiro rine vana vakawanda vakafa vanosvika mazana matatu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 347 richiteverwa neMashonaland West rine vana zana nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 141. Mamwe matunhu ane vana vari kufa zvakanyanya anosanganisira Mashonaland East ine vana makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 92, Midlands ine vana makumi matanhatu kana kuti 60, nemasvingo ine vana makumi mana nevana kana kuti 44. Pane yekuti vezvisvondo dzechipostori havasi kubayisa vana vavo nhomba, vaMujiri vanoti vari kutaurirana nevakuru vezvisvondo ava.
Izvo zvagara zviringoripo, nhaurirano yagara ingoripo, asi kuti pose panoita chirwere chinenge chasimuka kudai pane paane kodzero yefuti kuti munoenda muchona vaona kuti vadzidzisi vachionekwa. Saka ndo zviri kuita even vakuru vedandika maprovincial medical directors nematis medical officers madhishe wedu masabhuku varivo kumamusha vachivadzidzisawo kuti zvinokosha sei kuti vana vange vachibayiwa.
Mumwe chiremba Dr. Enoch Mahida vanoti
kazhinji zvinowanzoonekwa pachirwere chegwirikwiti ndechekuti vana vanokwanisa kupisa muviri kana kukwira temperature zviya zvavanenge vachiti hazvinzwisiki. Dzimwe napo panenge pasitorina kana flu kana kuti zvokwanisa kubatana neflu, asi kupisa muviri kuya koramba kuchienderera uye kopoitavo rash inenge iri paganda romwana, inenge iri pamuviri, dzimwe nambo inenge ichionekwa kumeso nomuviri wacho wose. Imwe inokwanisa kunge ichibuda vaine tumaronda mumuromo.
Nekuda kwehuwandu hwevana vari kubatwa nekufa negwirikwiti, hurumende yakaita urongwa hwekubaya nhomba vana kubva musi wa29 Yamavhuvhu kusvika musi wa10 Gunyana gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
nengo mbiri dzebato remutwakazi Republic Party kusanganisirawo mwana mudiki dzasungwa Bulawayo nhasi dzichipomerwa mhosva yekuratidzira zvisina mvumo nemapurisa. Nengo idzi dzange dzichiratidzira kusafara kwadzo nekuendeswa kujeri rechikurubhi kuHarare kwakaitwa dzimwe nengo dzebato iri dzakasungwa muBulawayo. Vana vechikoro vakawanda munyika vadzoserwa kumba musi wekuvhurwa kwezvikoro nhasi sezvo vanga vasina kubhadhara mari dzechikoro idzo dzave kudiwa muzvikoro zvakawanda dziri madhora ekuAmerica pane chimwe chidimbu. Vakuru vezvikoro vanoti havangabhadharise nemadhora emunyika sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vabereki vakaita sava Oscar Makova vane vana vari pazvikoro zvakaita seGokomere High, Pamshana High, Mutendi nezvimwe vanoti vana vavo havana kudarika pagedhi rechikoro sezvo vabva vangodzoserwa kumba.
Mari yokubhadhara vana vechikoro haisi kuwanika nokuti vabereki vazhinji vari kupuhwa maRTGS, saka mari yekunze maUS dollar ari kunetsa vabereki vazhinji zvokuti vazhinji vatadza kubhadhara mari idzi nemwe maererano kuti mari iyi haisi kuwanika. Zvikoro zvizhinji zvanga zvichida kuti mubudise marisitsi ekutaridza kuti makabhadhara fees yose yakakwana kuti mwana apinde kuti andodzidza. Vanga vachinzi vadzokere vandotsvaga mari kuti vavoye vabhadhare pachikoro.
Zvimwe zvikoro zvine mabhodha zviri kuda mari inosvika $200 ekuAmerica kana kuti $200. Pamusoro pazvo zvikoro izvi zviri kuda rimwe zana nemakumi mashanu remadhora richibhadharwa nemari yemunyika asi nemutengo wemadhora wepamusika wemubhanga kana kuti bank rate. Zvimwe zvikoro zvakazvimiririra kana kuti maprivate schools zvinopinda vana veshoroma zvakaita seKyle College Junior School pamwe nana Riverton zviri kubhadharisa nemadhora ekuAmerica chete, dzimwe nguva mari yacho ichidarika chiuru chemadhora kana kuti $1,000 pakotoro. Vamwe vabereki vakaita saamai Violet Mutingwini vanoti kubhadhariswa mari yekunze kutyora mutemo sezvo hurumende isingazvitenderi.
MaUS hatimawani, inde vanga vatiawo pamwe tikabhadhara zvishoma zvishoma taikwanisa kumawana. Zvino vanotoida yose 200 US, saka hatizivi kuti tingaita sei nekuti hatingati tikakwira kuinda nevana todzokazve nevana mari dzetransporti todziwanepi. Havatoryisa nokuti hatina kubhadhara mayusa, saka hatizivi kuti toita sei vepapo.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati zvikoro zviri kumanikidza vabereki kubhadhara mari yekunze zviri kutyora mutemo wenyika.
Izvo zvikoro zviri kuramba zvichiti tiri kuda mari yekunze kwenyika, izvo hazvizi pamutemo kana vachimanikidza vabereki. Vabereki vane mari dzavo dzekunze kwenyika vanoda zvavo kubhadhara iri mari yekunze kwenyika vanobvunza kubhadhara vachishandisa interbank rate. Uye kana kuine zvikoro zvinenge zvakapega imwa mafees avo nemaUS, mubereki haamanikidzwe kuti aite sei abhadhare nemaUS, anokwanisa kungouya ungobhadhara neinterbank rate musi waanenge auya kuzobhadhara school fees yaanenge auya kuzobhadhara.
Mashoko avandoro anouya mushure mekunge munyori webazi rezvemari munyika vaGeorge Glover Matanga svondo rapera vakanyorera mapazi ose ehurumende pamwe nemakanzuru tsamba vachivazivisa kuti kubhadharisa vanhu mari yekunze pamabasa akasiyana-siyana kutyora mutemo wenyika. Asi hurumende inonzi iri kubhadharisawo zvimwe zvinhu zvakaita semagwaro ekufambisa kana kuti mapasipotsi uye mafuta ekufambisa dzimotokari nemadhora ekuAmerica. Vandoro vaenderera mberi vachiti mutemo wenyika haubvumidzi kuti vana vadzingirwe chikoro nyaya yekundikana kubhadhara mari yechikoro.
Hakuna mwana anofanira kunge achidzingwa chikoro nenyaya yekusange asina kubhadhara school fees. Zvinoitika ndezvekuti vabereki vanofanira kuenda pachikoro vondotaurirana nechikoro chacho, vachitaurirana nemukuru wechikoro headmaster, woita payment plan mwana oramba achidzidza. Mwana oga oga muno muZimbabwe anofanira kuramba achienda kuchikoro nyangwe mubereki wacho asati abhadhara school fees yacho. Asi vabereki tinovakurudzira kuti vaende kuzvikoro vaite anonzi mapayment plan kuti vawirirane nevakuru vakuru vezvikoro kuti zvisanetsa mangwana.
Apo wabereki vari kuchema chema nenyaya dzemari dzezvikoro, vamwe vadzidzisi vanoti vakundikana kuenda kubasa nhasi nekushayikwa kwemari dzekufambisa sezvo mari yavanotambira iri shoma. Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masarure vati vadzidzisi vakawanda vana kuenda kubasa nhasi.
Asi muzvikoro hakuna kudzidza kwaitwa. Varairidzi nevana vechikoro vese vakundikana kuya kuchikoro tati. Asi mukatarisa panyaya iyi hapana murairidzi akurudzirwa neunion kuti musaende kubasa. Nyaya ingoripo ndeyekuti havachatokwanisi kuenda kumabasa nekushayiwa mari nekushaya chouviri. Zvazvashareva ndezvekuti vana vedu havachawane dzidzo, hatichakwanisi kupesuwa Sustainable Development Goal number 4 chero iyo Vision 2030 yavanoshuvira kuti inge iripo haichabudirire. Tiri kukurudzira hurumende kuti ipe varairidzi kusheni ye200 US kuti vakwanise kudzokera kubasa.
Asi hurumende yati vadzidzisi vakawanda vaenda kumabasa vachiti vamwe vatosvika vakadzidzisa vana sezvo kotoro ino isina kuratidzira kwavhiringa kuvhurwa kwezvikoro. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa kuwedzera vashandi vehurumende mari kutanga mwedzi uno. Vamasara Ure vakurudzira hurumende kuti idzose muoro yevadzidzisi kumari yekuAmerica yavaitambira muna 2018 kuita kuti vasakundikana kuenda kubasa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Dare repamusoro-soro muKenya rapa mutongo wekuti vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika. VaRaila Odinga vainge vachipikisa zvakabuda musarudzo idzi vachiti dzakabirirwa. VaRuto vari kutarisirwa kutoreswa mhiko yekutungamira nyika musi wa13 Gunyana. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti kana vanhu vakona kuwirirana vavona zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kufamba vashandise makoti kwete kushandisana kurovana nokutukana. Zvinhu zvinoratidza kuti sistimu yacho inoshanda yokuti vanoenda kukoti vaenda kukoti vokenya vakadaidza nyanzvi dzemitemo yezvamaelection kuAfrica kwese. Tinoona kuti mumwe mukuru mukuru chaizvo wenyaya dzemutemo wokuZimbabwe wanga ari kovo achinatsokuona umbowu hwacho kwanga kuchinzi ndihwo hwatiinahwo kuti maelection haana kufamba zvakanaka. Saka zvakaongororwa zvikaonekwavo kuti hapana umboo hwakakwana hwokuti maelection anganzi ngaatanzurwa atangwezve. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo ende zvatobvumwa zvekare naivo vanga vaendesa nyaya dzacho kumakoti vabvuma kuti zvatarirwa nekoti ndizvazvo chero tichigunun'una. Saka tinoona sokuti mucherechedzo weAfrica yose unoratidza kuti kana takonana ngatiende kumakotsi. Makotsi aripo, makoti iwawo kuti aratidze kuti haana kunge aine fevha yehurumende ngaadaidzewo vokunze vazoongorora mashandirwo azvinenge zvichiitwa.
Pane zvingadzidzwe neZimbabwe here tichitarira kuti vari kuendawo kusarudzo gore rinouya?
Tinodzidza zvakawanda chaizvo muZimbabwe kuti tione kuti hatifaniri kurovana nenyaya yamaelection nokuti handiwo okupedzisira kuna mamwe ari kuuya. Zvekare ngatishandise makoti okuZimbabwe. Kana taenda kumakoti kukuvo kumakoti ngavaite zvinhu zviri pachena. Saka kuZimbabwe tinodzidza zvakawanda chaizvo. Hurumende inodzidzavo kuti inobata sei mvonga mupopoto dzinenge dzichiitika tava kuenda kumaelection. Maelection acho kana achinga apera hurumende inozvibatawo sei izvozvo, opposition ichizvibatawo sei. Ngatikurudzirane kuti ngatiende kumakoti. Saka pane zvidzidzo zvakawanda chaizvo. Titarisa nyika yeKenya yachinja masimba kubva kumapresidenti akasiyana-siyana. Isu kuZimbabwe tichiri vambisha tisati tanyanyo kuchinja. Tinoona kuti vamwe vakatonga makore kutosvika kuma40. Saka tinodzidza zvakawanda kunyika yeKenya. Kunyange vana maproblems avo asi vanokwanisa kuchinja namasimba pasina mvonga mupopoto dzakanyanyo kuwanda.
Mozvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica. Vanga vari parunare kuOhio kwakare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato reConservative Party muBritain rinoti radoma gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika amai Liz Truss semutungamiri wehurumende vachitora chigaro chiri kusiyiwa navaBoris Johnson. VaJohnson vakazivisa kuti vainge vasiya basa muna chikunguru sezvo bato ravo raivapomera mhosva dzeuori kusanganisirawo kusatevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mangwana amai Truss vachaenda kuScotland uko mambokadzi Elizabeth vachavaudza zviri pamutemo kuti vaumbe hurumende yavo. Ukraine iri kukumbira rubatsiro kubva kunyika dzemuEurope kuti irwise Russia zvakasimba sezvo Russia yave kuregedza kuendesa mando yemoto yegas kuGermany nedzimwe nyika ichiti zviri kukonzerwa nezvirango zvayakatemerwa neAmerica nenyika dziri mubatanidzwa weNATO. Nyika dziri kubatsira Ukraine muhondo iyi dzinoti Russia yave kushandisa gas sechombo chekudzirwisa. Germany inoshandisa gas kudzisa dzimba munguva yechando inoti hayo ichakwanisa kubuda muchando ichiwanisa vanhu vayo gas kunyange hazvo Russia yamira kuitengesera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvave kuenda kunyika dzakaita seZambia neSouth Africa kunorapwa sezvo zvinhu muzvipatara zvemunyika zvaramba zvakaita manyama mire nerongo nekushaya mishonga uye vakoti navana chiremba avo vave kuendawo kumafuro manyoro. Hurumende yeZimbabwe yave kunetsana neSouth Africa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuenda kunorapwa kunyika iyi. South Africa inoti haichakwanise kutakura mutoro weZimbabwe, vamwe munyika iyi vachiti SADC yave kufanira kutarisa Zimbabwe iyo yoonekwa sendonda mudunhu rose. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Mukuru mubazi rechemical pathology paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vanoti kunyangwe havo munyika muine makirinika nezvipatara zvakawanda zvizhinji zvacho zvave kuda kuvandudzwa.
MuZimbabwe tine zvipatara over 200 and 120 ndezvegovernment, 66 ndezvemission, mamission mamissionary, then 32 private medical hospitals. Uye tine over 2000 health related clinics in the country. Ndingati zvipatara zvomuZimbabwe zvakavakwa zvakawanda, asi kwakuita machallenges nokuda kwokuti tasvikavo 42 years. Infrastructure yazvo inoda kugadziriswa kumaintenewa. Infrastructure inoaffecta quality yese.
Vanoendera mberi vachitiwo kusiya basa kwevashandi vemuzvipatara vakawanda vachienda kuBritain, America, Australia nedzimwe nyika dzakapoteredza kwave kupa kuti vashoma vasara varemerwe nemutoro wekurapa varwere.
Madoctors ari muZimbabwe, they are only 3,500. Manesi ari muZimbabwe, they are only about 3 million point something. My resignations, brain drain is like over 2,200, the latest. A 900 year brain drain yacho iri manesi, zvikuru mamidwife. Saka zvazvinoreva ndezvekuti zvirwere zvinonyanya kubata muZimbabwe ndizvo zvezvana HIV, vana TB, malaria, vana BP, vana shuga, makensas. Ari kubata vanhu vakawanda.
Izvi zvatsinhirwa nemukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Senyika tichiri kushandisa yatinoti staff establishment ya 1983 apo tinenge tichireva kuti wandu hwevana mukoti vana chiremba nevamwe vashandi vezveutano vanenge vachitarisirwa kuti vange vari pachipatara wandu hwavo kubva mugore ra 1983 hausati wachinjwa, asi zvisinei nekuwanda kwezvirwere, zvisinei nekuwanda kwevanhu munyika, tikatarisa kuma 1983 population yedu senyika yanga ichingori 7.5 million, iye zvino izvi population yedu yakudarika 50 million. Asi vana mukoti vanodiwa pangadai pari pakliniki, padistrict hospital, paprovincial hospital oro pacentral hospital, wandu hwavo hausi kuwedzera. Asi senyika tiona kuti tatarisana nezvirwere zvakawanda zvakanga zvisiko kuma 1980s neuwandu hwevanhu hwawedzera.
Varusike vatiwo zvipatara hazvisi kukwanisa kurapa magomarara itsvo nezvimwe sezvo michina yacho ichigara yakafa. Vakurudzira kuti mari iri kuenda muhomu yehealth levy kubva kumitero yenhare mbozha ishandiswe kugadzira kana kutenga michina mitsva.
Asi chinotishamisa ndechekuti senyika tine mari inonzi yehealth levy, iyo yakanga yasikwa ichinzi izvo basa rayo rinozova riri basa rekunge richigadzirisa nyaya yemichina muzvipatara nenyaya yemishonga muzvipatara. Health levy iyoyi iri kubatwa kubva kumari yatinoshandisa patinofona tichishandisa mbozhanhare dzedu macellphone uye nepatinoshandisa data. Saka 5% yemari iyoyo inoenda kuhealth levy. Asi pari zvinezvi hatisi kumbonyatsoziva kuti mari iyoyo irikumbofamba sei, bhozi basa rayo rakanga riri rekugadzirisa nhau yemichina muzvipatara zvedu.
Vaishe Mwale vanogara kuIreland kuBritain vaudza Studio 7 kuti pane hama yavo yakazonogurwa makumbo aiva anyinga maronda nechirwere cheshuga kuZambia, nokuti mari dzavainge vanzi vabhadhare munyika dzainge dzakawandisa.
Mamiriro aita zvipatara zvemuZimbabwe anorwadza. Ine hama yangu yaida kunoamputetwa gumbo nenyaya yediabetes. Saka muZimbabwe vakatadza kubatsirikana, vakatoenda kuZambia ndokwakanoitwa amputation yacho. Iye zvino tiri kuona vana vemuZimbabwe vari kukrosa border vachienda kuSouth Africa vachinochinyirwa ikoko nenyaya yekuti zvipatara zvemuZimbabwe hazvina mishonga uye hazvisi kushanda. Mamirira azvakaita anorwadza zvikuru. Dai hurumende yaona zvokuita panzvimbo pokutambisa mari vachimune zvinhu zvisina basa, dai vaona kuti vana vemuZimbabwe vaona rubatsiro muzvipatara.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano, Dr. Peter Mataruse, vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika.
Aiwa, zvinhu zvekushandisa zvishandiso kamuzvipatara hazvina kukwana, zviri kushota. Plus zvizhinji unonzi ngenda undotenga wega kufamasi kunenge kuchidhura, zvekuti vazhinji havachakwanisi, havaafodhi undotenga zvikwanisiro zvacho kumaprivate famasi. Vanhu varingobatirana batirana kuti zviti hurumende painokwanisawo inoita, asi painokurirwawo vanhu vanofanira kuzvibatsira kutongozvibatsira kozi mari iri kushota, iri kudhura, iri kushota.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti rimwe dambudziko guru munyika nderekuti hurumende haipe bazi rezveutano mari yakakwana mubhajeti. Mari zhinji inoshandiswa mubazi iri inobva kumasangano akazvimirira oga, kunyanya ekuAmerica. Bhajeti rakapiwa bazi rezveutano gore rino zvikamu zvinodarika 10 kubva muzana, kana kuti 12.7%, inova iri pasi pane yakatenderanwa nehurumende dzemuAfrica kuti inofanira kuenda kubazi rezveutano inova zvikamu 15 kubva muzana, kana kuti 15%. Chibvumirano ichi chinonzi Abuja Declaration, chakanyoreranwa muna 2001. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganiwe chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya dzekusungwa kwenhengo dzakawanda dzinopikisa pamberi pesarudzo dza2023. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato Residents Coalition for Change rinoti riri kushushikana nemashoko ekuti mutedzeri wasachigaro waro vaJob Scala vari kurwara vari mujeri rechikurubhi. Vana vanoda kusvika 400 vafa nechirwere chegwirikwiti. tabva tasvika magumo chirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Namukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolesibili mhlaka 5 Mpandula 2022 ngoGain Ogumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
High-school fees sikhwelile kunye okungayenziyo, akunzima, vela sikwazi lokuthi siyenzeni. Sibona abantwana izikolo zivala bebuya bethwele amaphepha okuthi i-fees sifika khona kuko 600, 700, singatshelwanga.
Lamhlalu usuku lokuvulwa kwezikolo osoluthiye abazali belokukhathazeka ngendleko zesikolo esezihlawulwa ngedola lemelika.
Kodwa akuchithi ayikhothi bazahlabeli ndi ngoba kasibuyele emuva. Saza siyavukela khona. Bathi kuhlehla kwenqama isikubaleki yabi siyakhokha. Kojenza ukuthi hayi kwanamuhla laba besithi batshayile 1-0. Kodwa hayi lathi kusaza siyahlobisa.
Amapolisa weZimbabwe Republic Police lamhlanje abophe amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party lomntwana oyedwa phandle komthethandaba oweHigh Court kobulawayo. Ummeli wezengeza weStedale lePhalamende ongowebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change, uMnumzana Job Skala, ubikwa esesizwa ngcono lamhla. Zonke lezi ndaba lizazizwa lezinye kulumsakazi. Namhlanje usuku lokuvulwa kwezikolo osoluthiya abazali belokukhathazeka ngendleko zesikolo ezihlawulwa ngedola lemelika kuthi einye ingxenye ibhadalwe ngesilinganiso sedola esemkambo omnyama. Ngasikhathi sinye abazali baveze ukujabula ngokuthi ababalisi abakhalalanga umsebenzi kanye lokuthi imhloliso izabhalwa yonke iphele lonyaka kungadluliselwa ngakumnyaka ozayo njengeminyaka edluleyo. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ukuvulwa kwezikolo ithemu lokugcina elokuphutshisa umnyaka kuthiye abazali belemizwa etshiyeneyo ngezifundo zabantwababo bethi kuyadingeka ukuthi babe khona nxa kusiba lenguquko ezikolo. UMnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi imihloliso yonke iyabhalwa lonyaka, akula ezadluliselwa kumnyaka ozayo.
There will be no spillover of examinations this year. All examinations will be written this side of the year.
Akusoke kube lokudluliselwa phambili kwemihloliso iye emnyakeni ozayo. Asikhangelanga okwenzakala emnyakeni edluleyo. Imihloliso izalotshwa ngumpandula umfumfu lolwezi. Njalo izikolo ebezibeke imbadalo ngemali yeMelika, abazali bayanelisa ukubhadala ngesisindo semali yakuleli e-US emthethweni. Izikolo azivunyelwa ukubamba abazali ngamandla ukuba bebhadale ngemali yeMelika.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabazali olabantwana abafunda behlala esikolo, uthi abazange bavumelane lesikolo ngokukhuphulwa kwentengo zesikolo okumele bazibhadale behlanganisa idola leMelika leZimbabwe.
High-school fees sikhwelile kunye okungayenziyo, akunzima, vela sikwazi lokuthi siyenzeni. Sibona abantwana izikolo zivala bebuya bethwele amaphepha okuthi i-fees sifika khona kuko 600, 700, singatshelwanga. Thina into esiyenzeka ukuthi abazali kumele sifike emhlanganweni siyovumelana lesikolo ukuthi sikwanise ukubhadala imali engaka. Manje kwakhale sebasijumile, njalo kade besitshela ukuthi khona nxa sibhadala sibhadale imali yangkhona ye-school fees yonke nemali yamabhasi konke ukuthi umntwana ayahambe esikolo. So kwakhale sina siphomba ukubhadala esiyikwanisa zathi abantwana hambani nesikolo.
Unkosikazi Thobekile Ntuli ongumzali uthi uhulumende kumele aholise ababalisi kuhle ukuze bengakhalali umsebenzi.
Siyananzelela njengabazali ukuthi kulomehluko khathesi ukuvulwa kwezikolo ababalisi bakhona. Esesikucela ukuthi uhulumende aholise kuhle ababalisi ukwenzela ukuthi bengabi bekhalala umsebenzi. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuyabisela abantwana emuva ikakhulu emfundweni zabo.
Unkosikazi Thembekile Ncube, umgcini sihlalo wesigaba seLupane kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi bakhangelela ukuthi ithemu leli liqhutshwe kuhle.
Izikolo zivuliwe kodwa kusezikolo kuyadanisa. Ababalisi abanelanga ukufinyelela ezikolo ngenxa yokuswela imali zokugada amabhasi nemali zokuthenga ukudla. Abafundi labo behlulekile ukuya ezikolo ngenxa yokuthi indleko zesikolo sezibhadalwa ngedola lase-America abazali abanganelise ukulithola. Uhulumende wenze impazamo yokuthi indleko zesikolo zibhadalwe ngedola lase-America yena esazi ukuthi izisebenzi zakhe uzipha idola elingeneliyo ukuthi bathenge ukudla lokuthi bebhadale izinto.
Ithemu leli lokuphutshisa umnyaka limqoka kakhulu ngoba abafundi abagqiba izifundo babhala imihloliso, ngakho abazali bajabulela ukuthi ababalisi abakhalalanga umsebenzi. Isikhulumeli sezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro sigcizelele ukuthi ugatsha lwezemfundo lusalungisisa udaba lokuqhatshwa kwababalisi ukuze kuvalwe izikhexo ezikhona. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police lamhlanje abophe amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party lomntwana oyedwa phandle komthethwandaba oweHigh Court kobulawayo. Lokhu kwenzakale amapolisa ezama ukuvimba abekade bezophanyeka incwadi yokukhonona ukususwa kwamalunga awe-MRP ayisificaminembili ejele eleKhami Maximum Prison besiswa eChikurubi Maximum Prison eseHarare, omunye wasiwa eGwanda. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amabandla ezombusazwe ikakhulu aphikisayo lozulu waseZimbabwe jikelele bakhala omkhulu umkhosi ngokubotshwa mahlayana kwabantu abaphatheka kwezombusazwe osekusiya kuqansa ezweni ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Umgcini sihlalo wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi isimo sokuhlukuluzwa kwabamabandla aphikisayo singaqhubeka ngale indlela kuzawonakala.
Ababotshiweyo ngulwazi kanye lo Sindi Moyo, babotshelwe indaba into abayibotshelwe ngeyokuthina besifuna ukuyophetishina e-High Court ukutshela ama-responsible authorities wonke ukuthi we are not happy about the transfer of amaqawe ethu abasuswe eKhami besiswa eChikurubi. That was our main agenda kade silayo namuhla. But before we petitioned amapolisa, the tiger craze, the trigger happy, ZRP, babopha amalunga wethu awu-2. But thina sithi akumi siyaphambili ngokulwa till we get the justice that we are demanding. Engingathanda ukukhuluma ngokuthi u-Emerson Mnangagwa abekwazi ukuthi angabe lokhu ehlukuluza abantu bemathebelele nje, it will never end well.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Marshall Sibanda usola ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party.
Babotshele laba babili ubhuti losisi. Hayi, igovernment yakhona vele injalo. Igovernment yayila free and fair entweni zonke. Igovernment yeZimbabwe ayila ma-rights ila ma-left. So hayi kubotshwa vela kwethusa, kodwa akutsho ukuthi hayi kuthi bazahlaba ilindi ngoba kasibuyele emuva. Kusasa siyavukela khona, bathi kuhlehla kwenqama isikubaleki yabi siyagoga. Kutshengisa ukuthi hayi kwanamuhla labo babesithi batshayile 1-0, kodwa hayi lathi kusasa siyahlobisa.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo eMzilikazi uNkosazana Nokuthula Masuku uthi kuyadanisa ukubona omama labantwana bebotshelwa ezombusazwe.
Ngokubotshwa kasisi obelela ilungelo labantu bakibo phambi kwe-High Court ebhabhule umntwana ekhala ngabantu bakibo ukuthi bahanjiswe kanjani eShikurubi whilst bengalaxaka. Omunye waseShikurubi ulala ebotshwe enyaweni lezandleni, but akaze abulale muntu, akaze ayenze lutho just ngokulwela ilizwe lakiwe. Sibuhlungu ngoncindezelo olwenziwa emathebelelenzi, sibuhlungu ngoncindezelo le-government yaseZimbabwe.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo uMnumzana Sweven Chirodza uthi ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party yikuphanjaniswa kokusetshenziswa komthetho nguhulumende.
Yikungasetshenzisi kuhle komthetho. Bona ukuthi amapholisi asesetshenziswa kubi nguhulumende, ngoba isikhalazo sabafana be-MRP isikhalazo esilesi sinto esaziwayo umhlaba wonke. Njalo amboni ukuthi kusiphatha kuhle njengabantu bakomthwakazi ukuthi nxa abanye bethu bekhala ngokuhlukuluzwa e-ground inketha betshabe ekhona ukuthi kulumhlukulo welizwe asitholi into esimele sizithole kuhulumende. Angikholi ukuthi into ngaletha isijeso lesi sesikhona sesisetshenziswa ukuthi sihlukuluze abafana babo-MRP. Ngibona kuyinto embi kakhulu.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwe namhlanje ngusindiso Moyo lengane yakhe lomgcini sihlalo weMthwakazi Republic Party uLwazi Bengaze Khanye. Lulotshwa lolu daba bebelokhe besezandleni zamapholisa eBulawayo Central Police Station besetheswa icala lokubangela udlakela. Ngeviki edlule ngolwesine ibandla leMthwakazi Republic Party liphe iZimbabwe Prison Services Commission amalanga amane ukuba baphendukise amalunga abo koBulawayo ngoba kungelula ukuba babe besiya bavakatshela ejele. Isikhulumisa amapholisa uInspector Poniati uchaze ukuba ubengakalitholi ehofisini yakhe icala lamalunga aweMthwakazi Republic Party. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeli wezengeza West edale lePhalamende ongwebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Job Skhala ubikwa esesizwa ngcono lamhla. Lokhu kuza ngemva kokuphuma kodaba lokuthi uSkhala umane wagula ngendlela engaqondakaliyo entolongweni yeChikurubi Maximum Prison edolobheni leHarare lapho avalelwe khona. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngelinye lamagqwetha kaSkhala edabeni lokubotshwa kwakhe njalo eyisikhulumeli semuli yakoSkhala umnumzana Freddy Masarirevu. UMasarirevu utshelela umsakazi wokuba lanxa elokhe engophathekileyo uSkhala usengcono kulalokho akade eyikho khona ngesikhathi yena lonkosikazi Sikhala besiyambona ngensonto ngemva kokubizwa ngabohlangothi olugcina izibotshwa olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Services, ZPCS.
He informed me that on Saturday there were some people that came to his cell.
Ngomgqibelo uthi kufike abantu egumbini ahlala kilo asazi ukuthi yini ebisenziwa kodwa yena uthi bekusetshwa uthi bebeyifica minwe mbili. Laba bantu baqala ukusetsha empahleni zakhe khona esitolisini nasekudleni kwakhe obokuleyo ndawo. Ngambuza ukuthi ubekhona yini ngesikhathi lokhu kusenziwa uthe wayetshelwe ukuba amele kude ngakho akabonanga lutho kulokho okwakusenziwa.
From a distance, so he was not in a position to see what was taking place.
Abe Zimbabwe Prisons and Correctional Services, ZPCS, babikwa bachayela ucingo, abe muli yako Skhala, bedinga usizo lokuba elatshwe ngesiphangiphangi, ngemva kokugula okucatshangelwa ukuba angabe efakelwe itshefu ejele leChikurubi Maximum Prison, lapho avalelwe khona. Unkosazana Patience Sibanda, wenhlanganiso, eye Zimbabwe Democracy Institute, ZDI, upha umbono wakhe phezu kokugula kukaSkhala.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Skhala lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho. So kulokhu kuveza ukubana uhulumende kumbe sesingathi ama-responsible authorities ku-prison ayeyethisa umthetho, babamba umthetho ngesandla sonxele when it comes to i-security yama-opposition members.
Okwehlele uSikhala kusolwe kakhulu zingcwethi kwezombusazwe lokusebenzisana loZulu ogoqela umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association, Nakora.
umhlonishwa bamphethe ngendlela embi okunye okumangalisayo okuveza kahle kamhlophe ukuthi izenzo kazikaguquki kusuka ngo-1980 kuvalelwa abantu abangelacala kubulawa abantu bangena esitokisini bayefela khona abanjengabo ubaba uLookout Masuku. Ngakho kakumangalisa ukuthi abantu bacabangela ukuthi uSikhala kungenzeka usedliswe uChef ukuthi mhlambe afele khona esitokisini kumbe abesesifa nje ephuma. Nxa sikhangela ngempawu zokusebenza zokuphatha abantu kusuka ngo-1980 kakwethusi lokhu ukuthi kungenzeka kunjalo.
Imizamo yokuzwa icele labakuhlangothi labalondoloza izibotshwa emajele yehlule njengoba bezingakayiphenduli imibuzo eziyithunyelweyo ngesikhathi loludaba lulotshwa. USikhala yena ophethe isikhundla zokuba ngumsekeli womgcini sihlalo ebandleni le-TCC eligqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo elilunga ledale lephalamende ubotshwe mhlaka 14 Nhlangula ngemva kokuqhamuka kodlakela endaweni yenyatsime eChitungwiza esililweni sika Mo Blessing Ali omunye owayengumsekeli weTripuC owabulawa ngocatshangelwa kuba ngomunye wabalandeli bebandla elibusayo leZANU PF umnumzana Pius Mukandi Jamba. Kunje uSikhala evalelwe ngoba esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela kanye lokwephula umthetho. Amagqwetha kahulumende athi wona uSikhala wafaka ividiyo enkundleni yokuxhumana yebulenjini onjongo yayo kwakuyikulahlisa amapholisa wona ayephakathi kokwenza uphenyo edabeni lokubulawa kukankosikazi Ali. Ubotshwe ndawonye lomeli weChitungwiza North edale lephalamende umnumzana Godfrey Sithole laye olilunga le-TCC kanye labanye abalichumi lantathu okungabasekeli bebandla leli. Imizamo yokuthi atholiswe ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso ibail lokhe isehlula sekukahlanu ezama ukukwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Umthethwandaba weSupreme Court eKenya usunqume ukuthi ngempela umnumzana William Ruto nguye owanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngenyanga edluleyo elokudinga umongameli kulelo lizwe kulandela ukuphikiswa kwempumela yalo ngumnumzana Raila Odinga oyencintisana laye. Umthethwandaba lo uthi ukhetho lolu lwaqhutshwa ngemfanelo njalo kwakungela kuqilibezela. Umnumzana Odinga uthi uza kwemukela isinqumo somthethwandaba lanxa engavumelani laso ngoba uyahlonipha ezomthetho. Uthi bekulobufakazi obuningi obukhomba ukuthi impumela yokhetho ayiqondanga. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mandla Nkomo isizalwane saseZimbabwe esihlala eNairobi, Kenya.
Hayi, abantu nje bebelindele ukuthi beze ukuthi induku izawela ngapi. Njengoba inkantolo enkulu kumbikhothe ephezulu isifake isinqumo sokuthi ukunqoba kukamnumzana uRuto kuyaqhubekela phambili. Kusho ukuthi ke abantu abaningi mina sengixoxe laba abantu baseKenya bathi well bona benzwa okwakumele bekwenze njengama citizens bayavota. Impumela yimpumela, so iningi labo kungani baya ku accept ngoba iningi labantu bathi well bona into abahlosane layo kakhulu kathesi ukuthi benakekele izimuli zabo baqhubekise impilo zabo kabafuna ukuthi behlale bedila ngendaba zepolitiki umnyaka wonke. Andikuhle futhi ukuthi umnumzana Odinga njengo statement uwamkelile ukuthi iSupreme Court isinqumo sayo well si final lanxa engavumelani laso khona ukana kuzasiza ukuthi kungabi lodlakela lodlame elizweni. I think abantu abaningi bathi well i team yona lengenayo kayiphiwe chances sibone ukuthi iyaphetha ngani. So ngibona ngani well akasilindeni sibone ukuthi u-fifth president weKenya William Samoei Ruto lomfo wabo Rigathi Gachagua ukuthi bazaphatha njani umsebenzi kusiya phambili. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, isizalane seZimbabwe esihlala eNairobi eKenya, obexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Bekungabi zwawozwayo ngempela nsonto ngemva kokunqoba kwebandla ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ekhethweni lwama-by-elections kumahoda amabili phakathi kwamathathu akade evotelwa eBulilima. I-Studio 7 ixoxe lo nkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC oveze injabulo enkulu ngokunqoba kwebandla lakhe ebelikhankasela ngaphambilini kokhetho. Kodwa esola ngokuthi ngokwethuselwa abahlangane lakho ngaleso sikhathi athi beluvela kubasekeli bezanu-PF.
Okokuqala, ngithanda ukuthi ngithi mina thina njengebandla ele-CCC ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa singenile ku-Ward 1 eBulilima. Sisiyacela ivoti ebantwini, sakhuluma labantu, sibabuza izikhalazo zabo, besitshela, sibathembisa ukuthi sizazama ukulungisisa izinto zonke abakhuluma ngazo. Sithe silokhu sikhankasa sinjalo, imota ekamunye akade esebenza layo uMrs Maplank yathathwa ngamapolisa. Isizathu singes ukuthi imota leyi lama number plate South Africa kodwa ibithwele ama members awe CCC. Ngingazi ukubana kulicala na ukuthi imota elama number plate South Africa ayisavunyelana ukuthi ithwale ama members awe CCC.
Ibandla le-CCC labika lisithi bekulodlame ngesikhathi sokukhankasa lapha eBulilima lokwethuselwa obekusenziwa ngabantu bebandla le-ZANU-PF. I-ZANU-PF yakulandula lokho. Njalo bathi ibandla labo kalizange lithusele umuntu, njalo futhi akulalo labufakazi bokuthi kwake kwenzakala konke kunokwelikujona. Kuyini okwenzakalayo?
Kansela wethu ubengekho emzini wakhe, kwafika abantu, abantwana bambikela ukuthi kufika abantu bayethusele ukuthi ubabenu kayekele lokhu akwenzayo ukuthi amelele i-CCC. Kwaba lomunye umbiko esawutholwayo eNyabani, bayethuselwa amanye ama-members e-CCC ukuthi tshiyanani le-CCC yenu nalingayekela lizasibonela. Yizo izinto esihlangane lazo zona lezi. Kodwa thina sizingenele kuhle ebantwini, sazikhampenela kuhle, sacela ivoti labantu, sibathembisa abantu ukubana sizazanga ukuthi silungisise izikhalazo zabo. I-ZANU-PF ithembisa abantu ukubana nxa bengavote ngomgqibelo ngomvulo bazanikwa amasakomu. Kwakuya imota egedini bodi yaqalisa ukuhanjiswa lapha lalaphiyana, kwathiwa khona abantu bengavota ngomgqibelo ngomvulo izabe kuzodlipha amanzi. Iminyaka engu-42 imigodi ingakithi, iminyaka engu-42 abantu benganikuli.
Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC obexoxa le-Studio 7 ngocingo wobulawayo. Kusenjalo sibuye saxhumana lo mnumzana Mangaliso Ndlovu okhokhela ibandla le-ZANU-PF eMathebeleland South, osipha umbono webandla lakhe mayelana lokhetho lweBulilima.
Ngemva kokhetho esibelalo, thina siyi-ZANU-PF ibandla elibusayo, sibe lokudana kakhulu ukuthi amawadi amabili esasinqobile kiwo ngo-2018 awasiphanga impumela besiyikhangelele. Kodwa kusipha njalo umlando lo mfutho ukuthi sibuyele siyokhuluma labantu bakithi. Sivele singabantu abangathandi kuba ngumsindo phandle, sifuna ukuthi sikhulume labantu, sizwisise lapho abadinga ukuthi aluba kuyaqondiswa khona. Angizukuthatha isikhathi ngikhuluma ne-CCC, I think ibale mlomo yabo ukuthi bazikhulumele lezifiso zabo. Kodwa engingakuthembisa ukuthi ngemva kokucubungula ukhetho esibelalo, siyabuyela siye ebantwini sethu isifiso ukuthi siphendukise amawazi ethu ekhaya.
Izithembe kangakanani ukuthi iBulilima izabuyela ezandleni ze-ZANU-PF?
Vele iBulilima isiyo esethu sayo, siyayazi ukuthi abantu singakhuluma labo bayasizwisisa. Kule phuthe lenzakeleyo esizalihlalela phansi silicubungule, sibone ukuthi nxa kufika i-8 to 9 months lezi ezizayo sisiye ekhethweni, siwaphendukise, ngoba sibona kuyindlela elula yokuthi sithuthukise izigaba zethu zonke. Njengoba usazi ukuthi kumawadi wongu-22 aseBulilima angu-21 ebekuZANU-PF, so sesilahlekelwe yila amabili esifisa ukuthi waphendukisa.
Kulembiko yodlame olube khona phakathi kwebandla le-CCC lebandla le-ZANU-PF, angazi ukuthi ungathini ngakho ngoba abe bandlale sisisi bathi izani PF yiyo ebivele ijotshezela lelo dlame isethusela abantu.
Angikwazi ukuthi lokhu kuvela ngapi. Ngibona ngani sokuqakathekile ukuthi hayi gathesi abantu ke sikhangelane emehlweni. Akuphathisi ukuthi sicabanga ukuthi sizahambisa ezepolitiki ngamanga. Kunceda abantu khona lokho. Gathesi akula muntu, the majority yabantu in fact balamafoni baza baya kurekhoda ividiyo, i-audio yini usethusela. Ngubani oke waletha ubufakazi obunjalo? Even ninje ngike ngezwa kuthiwa kuke kwaba lesehlakalo, kodwa kanye okuthiwa uThokozani kuphi bake baya komunye umama esila ephathini besiyamethusela. But sakuthatha njengokuthi hayi ngama-frustrations abo ku-ground. Akusiyonto esingayibangela umsindo. Okudanisayo sibili ukuthi yibo abazahamba phambili bekhuluma izinto ezingekhoyo okwakuqala. Okwesibili bayathanda nje khonokho ukuthi kukhanye kugcona abantu kungela sizathu.
Umnumzana Mangaliso Ndlovu ukhokhela ibandla lezanu PF esigabeni seMathebeleland South obexoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Usuqhitshiwe umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi owenzelwe eMaryland kusukela ngolwesihlanu. Umnumzana Ronald Lizwe Moyo ngomunye wabahambe emcimbini lo. Utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukukhumbula inkosi uMzilikazi lokuvuselela amasiko.
Ukuza kwethu lapha ikuzokhuthazana, ukuzofundisana, ukukhula ndawonye, kanti ubuzwe bethu buvele buyini. Phezu kwakho konke lokho, thina sesibadala sifisa ukuthi abantwana bafunde bazwisise lezi zinto. Yebo bazazikhethela, kodwa ke ayikho akula muntu ophila engaphili ngokosiko lwakhe ngokunguye bakhe, uyabulahlekile. So sifisa ukuthi sikhumbuzane, sikhuthazane, sifundisane ngobuzwe bethu.
Yes, sizokuthoke lawe khonapha kukhona okwethulela uZulu. Kuyini okwethulele abantu kodwa? Yeah.
Engothulela uZulu bekuyikuthi isizwe sona sakhiwa ngani kumbe njani. So ke isizwe njengoba ngithilo seyene kakhulu esikweni lethu. Kwakukhona inganekwane zazisakha isizwe. Kwakukhona izingoma zazisakha isizwe. Kwakukhona imboni ezazihaya izinkondlo zazisakha isizwe. Kwakukhona ukulibhana kwakusakha isizwe. Every day sengikhuluma ngesilungu, insuku zonke lapho abantu ade behleli khona bekufana nokuthi abantu basezifundweni. Omama namankazana ma behleli bendawonye begiga, bechola, bepheka, bekufundiswana izinto eziqakathekileyo. Obaba labo namajaha bekufundiswana, kumbe lisekweluseni lokwesikhathi sokufunda. So isizwe sethu besibunjwa lulimi losiko lwaso. Lokho kwenziwa ikuphila kwethu konke. So ukubuya lapha kufana nokuthi izikhuni ezizohlangana ndawonye zizenze ilangabi elizabilisa imbiza yobuzwe bethu.
Yes, ngathi ke abantwana ke kuyini elingabafundisa ngakhona ke likwenza khona?
Wonke umntwana obuyileyo lapha bazazibuza imbuzo esikufisayo, ingwabungwabo ngesilungu esithi curiosity. Sifisa abantwana babe ne-curiosity yokuthi athi vele sivela ngaphi, bavela ngaphi bona, ubuyibo bona. Bese bedingisisa ke ngezindlela zabo, kumbe basibuze thina, kumbe bacubungule kuzingwalo esezilotshiwe, kumbe bakhulume labanye abantu. Kodwa ke ngaleyo ndlela nxa kuvele sokule ngwabungwabo yokufunda, kuba lula ukuthi isizwe sakheke.
Umnumzana Ronald Lizwe Moyo udabuka eZimbabwe ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ese-Upper Marlborough esabelweni seMaryland kwele Melika. Live Talk namhlanje sikhangela ukuhlukunyezwa kwamabandla aphikisayo ababotshwa lokuvalelwa ejele mahlayana besalelwa izicelo zokuhlawula isibambiso sebail. Singakehlukani, silugqiba lapho-ke uhlelo lwethu lanamhlanje. olivalelisayo yimi uGaino Gumede sayithi ngisitha sidibane njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.